Madam Kute, vana wewe ex-president we NDC, kala nengo ye National Assembly, chiburikidza, chikugadzira kwaita mazita avo nezuro, vachitora nzvimbo dzaavo mamembers eparliament vakaita recall. Zvinova izvo zvinoratidza kuti the people vakupinda muparliament and is a leader of the opposition. Zvakanaka kuti vange vari padhuze or vachiziva zvinoitika muparliament, nokuti kuti vatungamire zvinhu zvine ungwaru and zvine kuziva mukati, vanofanira kuti varimo mukati imomo muparliament imomo, kuitira kuti vape direction on issues vanenge zvichidhebhetwa or kuguida fast policy on how we should be able to debate maissues anoaffecta vanhu muzimbabwe. Zvinhu zvakanaka zvikuru akatiamboipa ipapo. Ndinofunga kuti ivo vana vezimbabwe hatikuzasiuti zvinovanetsa tikaenda kuna south africa, nowana vatungamiri vemaopposition political parties vese varimo muparliament.
Tiri kunzwa kuti izvo kupinda kwaita Muzvare Kupe muNational Assembly, chinangwa chenyu imimi ndechekuti vabva vatodomwa zviri pamutemo semutungamiri webato rinopikisa ari muparamende zviri pamutemo. Ichokwadi here?
Aiwazve, zvinhu zvisingashamisi izvozvo, nekuti iko zvino tanga tina Muzvare Tabita Khumalo ndo vanga vari leader of the house chienderana nemutemo urimo iko zvino. Atimunoziva kuti kuzanupiefu kuna comrade kuna honorable Yandi Ziyani ndivo middle of the house, vakamirirawo zanupiefu kuti varivo middle of the house. Saka kune tunzvimbo zvakare tiriko kuopposition ta middle of the house zvakare kuopposition, tanga takabatwa nawo Tamuzvare Tabita Khumalo. Zvinhu zvasi zvitsva, senate leader of the house is speak now from zanupiefu ndi honorable Monica Mchanga, and leader of the house MDC ndiseda Mudzuri. Saka Madam Kupe vanokwalifaya kunge vari leader of the house ku National Assembly because not the most senior person watina ikoko. Saka kana nzvimbo iyoyo yangodipewa vakan vanogona kuita leader of the house akasvika ipapo.
Imi muri kutaura kuti izvo muri kutevedzera pfungwa negwara rakasiyiwa naMuchakabvu Morgan Tsvangirai. Kune vamwe venyu vari kukupikisai vari kuti izvo kana muri pachokwadi chekuremekedza vatsvangirai, vari kuti izvo vatsvangirai havana kuda kupinda muparamende sezvaitwa naMuzvare Kupe. Izvi imi munoti kudii nazvo?
Hazvina kunge zvakaipa kuti vatsvangirai vaite zvavanga vaita. Somutungamiri ndovanganga vari mavalues avo, ndokufunga kwavaita. Handioni zvanga zvakaipa zvakare, nekuti munhu aiva nemaonero ake and anga asinga kwanisi kuti hanyagiri aite kubvisa munhu kuti vapinde, nekuti vakanga vari munhu akamira sapresident weparty NDC panguva iyoyo. Saka zvanga zvingaiti kuti kana vambomira saparty president vozouya zvakare vopinda muparamende. Zvakasiyana zvakaitika pana Madam Kupe kuti whatever she stood for NDC president iyai faction iyai zvakanalifaiwa nekoti. Saka that was nalified.
Patove nemashoko ari kufamba vakomiti ari kuti izvo kupinda kwaita Muzvare Kupe muNational Assembly, tara yatoiswa mumugwagwa wakananga kuhurumende yemushandira pamwe nezanupf. Munoti kudii nazvo?
Aiwa, avo mashoko anongotaurwa. Vana vezimbabwe varwadziwa nenhamo and vanokugara vachitondera nokurangarira nguva yatsvangirai vakapinda kuhurumende yemushandira pamwe, and vanoshuva kuti izvozvo deo zvaitika. Kushuva kwevana vezimbabwe reni, hapana zvarongwa, hapana zvati zvaitwa, hapana zvatete zvatambotaziva isu vatungamiriri vacho. Asi tinoona zviripo ndekuti mukafamba pagraund vanhu vakawanda vari muzimbabwe vari kushuva nguva iyo yatanga ine vatsvangirai vari muhurumende yemubatanidzwa.